Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 2, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCOVID-19 hwakasvika pamazana maviri nevatatu kana kuti 203 mushure mekushaya kwemumwe munhu mumwe chete nezuro wakare.
Maconditions apiwa akaoma asi zviri nani pane usungwa akaoma nekuti anofana kuripota kaviri muvhuro nechishanu ku Highlands Police Station kubva mangwana kusvika manheru na 6 then anofana kuti asarinda passport yake kwa clerk of court ne title deed rekumba kwake anofana kugara pamba paanogara.
Mutori wenhau Hopo Chingono pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vanoti havasi kufara neutungamiri hwesangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakasvika nezuro pamazana maviri nevatatu zvichitevera kufa kwemumwe munhu mumwe chete kuBulawayo. Munyika yose Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa avo vave zana rine gumi kana kuti 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevatanhatu kana kuti 36. Dunhu reMasvingo ndiro rine vanhu vashoma-shoma vafa munyika yose vanova vaviri kusvika pari zvino. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zviitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 6,559. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi matanhatu nevaviri kana kuti 62 nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava makumi mashanu nemumwe chete vakabatwa nacho munyika, vamwe gumi nemumwe chete vakabatwa nacho mushure mekudzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi mana nemumwe kana kuti 5,241. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu makumi maviri nezuro. Hurumende inoti iri kufara kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi zuva nezuva huri kuramba huchiderera. Dare remakurukota nezuro rakati nhandare dzendege dzave kuvhurwa zvishoma nezvishoma kuitira vanenge vachida kushanya munyika. Dare iri rakatiwo zvikoro zvichavhurwa mwedzi uno kuitira kuti vari kunyora bvunzo vaite izvi. Muguziya nezvenyaya iyi, Tabata vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Central Hospital uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida.
Chatingataura panyaya yevanhu vanobatwa neutachiona pazuva kana hunenge huchitaurwa nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano, kunotariswa kuti vanhu vatestiwa zvikuru takatarisana neinonzi PCR test iya vangani kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kumaprovinsi akasiyana-siyana, kana maquarantine centers akasiyana-siyana, malebha akasiyana-siyana munyika yedu. Ndozoitwa werengedzo yoonekwa kuti saka vabatwa neutachiona pazuva iroro vangani.
Saka ndezvekuti vanhu vavhenekwa pazuva rimwe chete vangani chete?
Pamwe panoripotewa vanhu vanenge vabatwa neutachiona vanenge vari vemazuva akati wandei, nokuti muchaona kuti matesa dzimwe nhambo anoitwa akabhechewa kana kuti akahwerengedzwa, zvinozoita kuti mukuzoripotewa ikoko ndo panozotariswa poonekwa kuti pane matesti aitwa pazuva iroro vawanikwa vane utachiona vangani. Manhamba angaita sekuti dzikirei, asi zvikuru zviripo ndezvekuti zvinongobva nokuti matesti aitwa musi iwoyo kana kuti maresults awanikwa musi iwoyo akamira sei nenhamba yematesti acho anenge aitiwa.
Tichitarisa zviri kubuda izvi, mukati here Zimbabwe yaakubuda mutsekwende yechirwere checovid-19?
Tingati zvinhu zviri kuita nani, asi nyangwe zvazvo zvichipa kurudziro yokuti nyangwe tichitarira werengedzo inoitwa namagrafu anoplotewa achiri kuratidza kukwirira, asi hazvisina kunyanya kukwirira sitereki sezvazva zvakaita vhiki apera. Saka izvozvo ndo zvinozobudisa kuti zvionekwe kuti wando hwavanhu vawanikwa vangani, uye kuti tichitarira yatingati trend kana kuti tarisiro inenge ichionekwa pamagrafu anoitwa ayaya zvii zviri kubuda. Asi kuti titi zviri kuti nakei, aiwa kwete, zvingaita sezvinoti dzikamei, asi munozoona dzimwe nhambo pamberi apo zvatanga kukwira zvakare.
Izvi zvinorevei tichitarisa mberi?
Hurumende kudarikidza nebazi rezveutano nana mazvikokota vanenge vakangotarisira vachiona kuti pamazuva anotevera namavhiki anotevera ndizvo here zvamazviro kwazvo kuti chirwere ichi neutachiona nevanobatwa nahwo chirwere chiri kugadzikana here mukubata vanhu kana kuti zvichiri kukwirira. Saka pari zvino tingati hatisati tanyatsa kuti tive nokudzikama kana kugadzikana kuti zvinhu zviri kuita zviri nani, asi tinotenda nezviri kutoitika izvozvo zvine zvazviri kutiratidza.
Vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Central Hospital uye vari munyori mukuru weZimbabwe Medical Association muMashonaland Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu mirioni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 30,075. Vapora vadarika mirioni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwadarika mamirioni makumi maviri nemashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 25.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica chete vanodarika mamirioni matanhatu, vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana nemakumi masere nezvina kana kuti 184,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana manomwe kana kuti 847,700. Vanhu vapora pasi rose vadarika mamirioni gumi nemanomwe kana kuti 17 million. Mutori wenhau Hopo Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro mushure mekugara mujeri kwenguva inoda kusvika mwedzi miviri. Chingono abvisiswa zviuru gumi zvemadhora, ukuwo vaNgarivume vakanzi vabvise zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo pachikumbiro chachingono chekuti atongwa achibva kumba, vatawanda chitape vatidarira Major Street. Rakakanganisa pakusaona kuti musi wa31 Chikunguru wakanga washevedzerwa kuratidzira. Wakanga wadarika pakaenda Chingono kudare iri, achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare iri. Vachitapi vati Chingono abhadhare mari inoita zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS, uye kuti asiye magwaro emba yake azvipire kumapurisa kaviri pasvondo, asiye pasipoti yake kudare, uye kuti asaende padande mutande rake reTwitter. Rimwe remagweta achingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Maconditions apiwa akaoma, asi zviri nani pane usungwa. Akaoma nokuti anofanira kuripota kaviri muvhuro nechishanu ku Highlands Police Station kubva mangwana kusvika manheru na 6. Then anofanira kuti asarinda passport yake kwa clerk of court ne title deed rekumba kwake. Anofanira kugara pamba paanogara kubvira kusvika nyaya iperi, uye anofanira kubhadhara 10,000 bail money ne passport yake ne title deed. Anofanira kuendesa kwa clerk of court, uye haafanirwi kutandisa Twitter account yake kana kuopena imwe Twitter account ya inosenzeswa kudedzera mamas demonstration.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vati zvanzi nedare chingono asaende paTwitter zvinotyora kodzero dzake.
Zvazvinongoreva ndezvekuti kutabasa rekushambadzira mashoko nekufambisa mashoko pamadanda nemutande pazvivhitivhiti nemadzangara dzimu pasvika panguva inoti netsei, nekuti ukadaro hauna zivo yekuti mangwana rako rinomuka rakadii. Zvazvinongoreva pamatare ataura kuti vambobuda muutapwa vasatongerwa vari muutapwa kasi vatongo vari kumba kwavo. Zvazvinoreva ndezvekuti havasati vasununguka vachiri pautapwa kasi vachishandira vari kumba kwavo. Zvakare ndezvekuti ngavachiregera kuita basa rekutapa nhau iro rinova rakapiwa nebumbiro redu remutemo, nekuti vachimwona vanoita basa ravo pamadande mutande. Mukavati ngavasashandise madande mutande, muri kuti ngavachiregera kutapa nhau ivo vasati vapiwa mutongo. Zvazvinongoreva ndezvekuti kumbunyikidza vatapi venhau
vachitorawo mutongo wakanyorwa navasi yavo namusitu. Vachitapi vati vangarivhume vabhadhare madhora zviuru makumi mashanu kana kuti $50,000 ari maRTGS vasiye pasipoti yavo kudare raMajor Street vazvipire kumapurisa katatu pasvondo, uye kuti vagare kumba yavo yekuWaterfalls kudzamara nyaya iyi yapera. Gweta ravangarivhume vaMoses Nkomo vati vafara zvikuru nemutongo watorwa nedare, kunyange hazvo zvakatora nguva yakareba kuti vangarivhume vasunungurwe kubva pavakasungwa musi wachikunguru 20.
Vangarivhume vabvumidzwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora $50,000. Vanzi vanofanira kugara paadresi yavakapa kumapurisa vagosiya pasipoti yavo kuna mabharani wedare kumagistrates court yekuHarare. Vanzi zvakare havabvumidzwe kuti vaposte pasocial media kunyanya paTwitter yendu yavo kusvika nyaya yavo yatongwa zvakazara.
Zvichakadai, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati mitongo yatorwa nedare nhasi inoratidza kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira.
Mudemokrasi kana kuti mutongo wejekerero wava munangagwa munew dispensation, makots anongozvimirira oga achiita basa ravo, ndo ujekerero racho.
Navo vaiti vematare dzimhosva vanoshandiswa nezanu PF kana kuti vanoshanda nezanu PF, kwavari vazviona kuti hayo matare dzimhosva anoita basa ravo.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kumasvingo, hurumende inonzi yabvisa imwe nyaya panyaya mbiri dzanga dzichipomerwa kanzuro weMDC Alliance vaGodfrey Kurauone avo vari muchitokisi kwenguva inodarika mwedzi. Nyaya yaraswa ndeyekuimba kwavanonzi vakaita vachizvidza mutungamiri wenyika. Gweta riri kumirira vaKurauone vaMartin Mureri vati vaKurauone vari kudzokera zvakare mudare mangwana apo pari kutanga kutongwa nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufamba kwevanhu pamwe nedzimotokari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vanoti havasi kufara neutungamiri wesangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, uye vanoda kuti utungamiri wesangano iri hubviswe nekukasika kuitira kuti paitwe kongresi yekusarudza utungamiri hunogadzirisa matambudziko avakatarisana navo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, vange vachitungamira chikwata ichi vaEthan Mativela vati sangano iri rakaumbwa kuti rigadzirise matambudziko evarwiri vehondo yerusununguko, asi vati utungamiri huripo hauna hanya navo.
Tasangana nedambudziko rokuti utungamiri hwacho hauna hanya nezvichemo zvevanhu zvemawo veterans. Tangosarawo tingori nherera, ivo kwavanenge vatorawo zvigaro izvozvo vakuenda kumapolitika political parties. And Zosara Association, Nemao Veterans, Zosara will suffer in the process.
Vatine kuda kwa izvozvo, vave kuda kuti utungamiri huripo, ubve pasarudzwe vatungamiri vatsva, vanokwanisa kugadzirisa zvichemo zvavo.
Ruzhinji Nemao Veterans ruri kuti iro, ngatichibvisa leadership irimo, tochiita Congress itsva, toshara utungamiriri vucha provider a lasting solution kuzvichemo zvemao veterans.
Vamativela vativo utungamiri hwesangano ravo haufaniri kunge uchishanda nebato ripi zvaro rematongerwo enyika sezviri kuitika pari zvino vachiti varwiri vehondo yerusununguko vanofanira kunge vakasununguka kushanda nebato ripi zvaro ravanoda. Vati sezvo sangano iri rakanyoreswa pasi pebazi rehurumende rinoona nezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, vakatoita musangano negurukota rebazi iri vapo mavhima vakavaudza chichemo chavo. Vamavhima vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vakasangana navamativela nevamwe vavo.
No, handikwanisi kudissolve association. Ivo vane constitution yavanofanira kutevera. Vakandikumbira kuti ndisangane navo, ndikasangana navo. Ndikavataurira kuti chichemo chenyu ndachinzwa, ndichataurira leadership yenyu. Leadership yavo ndakaitaurira ikataura kuti vachaconsider malogistics. Especially in the first year COVID-19.
Vamavhima vatiwo vakaudza chikwata ichi kuti zvakakosha kusuma munyarikani mukuru wesangano iri kana kuti patron nyaya yavo vasati vaita zvavari kuda kuita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo patron weZimbabwe National Liberation War Veterans Association. VaChris Mutsvangwa ndivo sachigaro wesangano iri, uye vaVictor Matema Danda ndivo munyori mukuru wesangano iri, uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona zvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwira hondo yerusununguko. Vamatema Danda vaudza Studio 7 kuti havana zvavangataura zvakawanda. Vakati titaure nemunyori anoona nezvevarwiri vehondo yerusununguko muzano PF vaDouglas Mahia, avo vasina kubatika sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vachitaura pamusangano wanhasi, mumwe wamativela vaIgnatius Mutsinze vati munyaya isiri kuvafadza inyaya yekuti hurumende yave kuda kuripa varungu vakatorerwa minda. Vati vazhinji vavo havana minda iyo inove nyaya yavakaendera kuhondo.
Isusu pataenda kuhondo chinhu chataerwira iland. Zvino kana toona land yakudzorerwa kune vanhu vatairwa navo vatairwisa isusu hazvitifadzi.
Asi mumwe mugari wemuHarare vatavani Mulambo vati varwiri vehondo yerusununguko vari kungochema havo asi vachipiwa zvese zvavanoda nehurumende.
So far zvekuti mao veteran kuti ashaya position kana kuti ari kushandiswa noumwe munhu, zvese zvavaita vanga vari vese. Vakaita chaotic land reform program, they were there vese vakaparticipate vachitora vachiite sei. Saka nyaya yekuda kutya kuti minda yadai minda isu tototi ngavatorwa haina production. Une mafarm 10 une mafarm 20 ngavatorerwa asara ne 1.
Muna 1997 hurumende yakapa vaive varwiri vehondo yerusununguko madhora zviuru makumi mashanu pamunhu mumwe mumwe semari yemujandigere, izvo zvakawisira upfumi hwenyika pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mafashamu emvura akawandisa muSudan ari kuisa upenyu hwezviuru nezviuru zvevapoteri pamwe nevanhu vakaparadzirwa misha yavo panguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chiri kupararira. Vapoteri pamwe nevanhu vakatiza misha yavo vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 125,000 vakatarisana nemafashamu emvura muSudan. Vapoteri vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzemuEurope, avo vari kupinda munyika idzi vachipfuura nekumabvazuva kwegungwa reMediterranean vachipinda nemuGreece, vanoti vari kubirwa zvinhu zvavo kurohwa kana kusiyiwa vari mugungwa iri. Mushure mekukurudzirwa kuti vaende kuTurkey, vapoteri ava vanoti vari kudzingwa nehurumende yemuGreece. Asi nyika iyi iri kuramba zvairi kupomerwa. Zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa utachiwana hwecoronavirus muAmerica pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 kwezvimwe zvizvarwa zvenyika iyi, zvikoro zvakawanda zvakatora matanho ekukurumidza kuvhara kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Vamwe vana nevadzidzisi vakazopedza kotoro yetatu vave kudzidza vari kudzimba vachishandisa madande mutande. Mwedzi wapera wanyamavhuvhu, zvikoro zvakatanga kuvhura zvakare zvakawanda zvichidzidzisa vana pamadande mutande, asi zvimwe zvakati vadzidzi nevadzidzisi vadzokere kuzvikoro. Asi matunhu akawanda anosanganisira West Virginia, uko kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda semudzidzisi vaJona Masia, akavhura kotoro achishandisa madande mutande. VaMasia vanoti urongwa hwekushandisa madande mutande hunoda dzidziso yakasimba inofanira kutanga yapiwa kuvarairidzi yakaita seGoogle Classroom vasati vasangana nevana vechikoro. VaMasia vanotiwo urongwa hwekudzidzisa nemadande mutande hunogona kubatsira zvikuru kuZimbabwe, asi hurumende inofanira kuisa masaisai kana kuti mahotspots muzvikoro zvose zvemunyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasia kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu vaKandemiri kunotatangidza kudzidzisa vana padande mutande zvinhu zvinosanganisira kurairidzo kana kuti training yakawanda. Vana vasati vatombodzoka kuzvikoro kwacho tinoita training dzokuti tingashandisa mhando dzipi dzezvinoitwa paintanet izvi. Saka isu tiri kushandisawo yatinoti Google Classroom, toshandisa imwe yatinoti Schoology. Zvese izvozvo panofanira kunge paine internet yakanaka yekuti vana vedu vanozo loga in kana kuti vopinda muclassroom macho toita kuti taure navo tichionana, kana vamwe vanenge vane mvumo kubva kumaparents avo tichivaona chiso chavo, kana kuti vanongoita chete izwi. Asi zviri kufamba zvakanaka, zvinongoda kudzidziswa chete kuti zvinofamba sei musati matanga.
Muri kuona paine musiyano here mashandiro amaiita dai manga muri pamberi pevana nekunge makudzidzisa muri padande mutande kudai?
Hongu, pane musiyano wekuti vana unogona kunge usingavaoni vese, nokuti munomo mune mitemo yakasiyana siyana. Vamwe vanogona kuti ini handibvumirwi kuti nditaridze chiso changu pakamera. Saka munongodzidzisa chete, vamwe vanenge vari kuoneka, vamwe unenge usingavaoni. Uye mumwe mutsauko uripo ndewekuti haunyatsi kuziva kuti vana vari kuteerera here, nokuti kana akabvisa kumeso kwake pakamera anogona kunge ari kutotamba hake kana mavhidhiyo gemu, kana kunge achikanga maputi ake ozongodonhedzawo panoperawo class oenda kune imwe. Saka pane mutsauko ipapo, pane musiyano. Asi kuti zvedu tingati mwana mumwe nomumwe anenge aine access yatinoti access kune murairidzi nezviri kuitwa zvacho. Saka pane mutsauko wekuti vapinda mubuilding nekuti vari kuita padande mutande zvidzidzo zvavo.
Zvii zvamungataurawo pamusoro peurongwa ihwo takatarisa kuZimbabwe?
Tingati kuZimbabwe ndinoziva kuti zvinotinetsei nenyaya yekuti internet haisati yakunyatsokuwanika. Asi panogona kuita zvakaita matv lessons, poitwa dedicated channel yekuti vana vanenge vachiloga ino vachitarisa tv vachiona kuti ticha ari kudzidzisa zvakati, maradio lessons. Asi izvozvo zvese hazvinyatsokuita, nekuti kuti uzomonita kuziva kuti vana vari kuteerera here hazvifambi. Saka chikurudziro changu ndechekuti dai hurumende yaita plan yekuti chikoro chimwe nechimwe chive a hotspot zone, mama wifi zones ndo zvimwe zvinomboitwawo kunoku, vana voinda pavanokwanisa kuti vange vachiloga paintaneti, kana zvikaitwa pazvikoro, kana zvikaitwa pamalibraries. Uyewo tinofunga kuti dai hurumende kana kuti vari mukuru weeducation vachiitawo reach out kuvanhu vari kudiaspora vari mueducation, tinokwanisawo kubatsira nemamwe mazano. tinokwanisawo kuvataurira zvatiri kuona kuno nezvatiri kuita nekuti tori involved muEducation.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa kudunhu reWest Virginia muno muAmerica vaJona Masia vari parunare kuWinchester kuWest Virginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Aimbotambira maWarriors uyezve akabatsira Dynamos kupinda mafinari e1998 CAF Champions League. Harlington Shereni anoti vatambi vemaWarriors vanofanira kuisa pfungwa dzavo dzese pamitambo yavo yasara vozochema zvemari kana vapedza basa ravanenge vapiwa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ese zvauya panguva iyo maWarriors ari kugadzirira kupinda munhandare makundano e2022 Africa Cup of Nations ayo aive ambomiswa kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Sheren anoti kana maWarriors achida kubudirira makundano aya pamwe chete ne2022 World Cup vatambi vanofanira kusapindira mukurwisana kuri kuitwa muzifa kana kukudza mari vasati vapedza basa ravo.
Saka zvinoti netsei nekuti panotanga kuita kupikisana dzingave nyaya dzemari dzingave nyaya dzekuuya kuzogadzirira nguva dzekupedzisira zvokuti pane pasina nguva yekuita zvinhu zvakawanda. Saka ipapo ndipo patinenge tine dambudziko hombesa.
Zimbabwe iri kupinda munhandare muna mbudzi mumitambo miviri yeAFCON neAlgeria ichizopinda mugadziro wemakundano eWorld Cup umo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia neSouth Africa. Shereni anoti nzira yeZimbabwe kuAFCON nekuWorld Cup haina kunyanya kuoma asi gadziro ichikwata ichi ndiyo icharatidza kwakananga nzira yacho.
Kunere Renations Cup ndinoona sokuti zvese zvinenge zvakangofanana. Kugadzirira kwedu ndiko kunoita kuti tibudirire. Zvinonzi kana usina kugadzirira ndifunga kuti unokwanisa kukohwa zvinogutsa. Saka kugadzirira kwedu ndiko kune kukosha kwakakura.
Masvondo mashoma apfuura mumwe muteveri wenhabvu vaPhilip Regede vakasimbisa kuti Zimbabwe inoda gadziriro yakasimba kana ichida kudarika pamaBlack Stars neBafana Bafana.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare ndione tichibudirira.
Asi Shereni anoti nhabvu muZimbabwe inofarira kutanga kusarudza utungamiri hwevakambotamba nhabvu nekuti ndivo vanonyatsoziva zvinodiwa chaizvo nevatambi kana vari mukamba. Iko zvino Shereni anoti zviri kuitwa ndezvefembera fembera nekuti vatungamiri vemutambo uyu havana kumbobvira vapinda munhandare kutamba nhabvu yepamusorosoro. Shereni oyo aive nhengo yeZimbabwe mafinari AFCON 2004 uyezve akabatsira Dynamos kupinda mufinari ye1998 CAF Champions League ane urongwa hwekusimudzira vechidiki muHarare nekuchiredzi uko akakurira. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Takatarisawo nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 uye nyaya dzekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCOVID-19 wakasvika pamazana maviri nevatatu kana kuti 203. Mutori wenhau Hope Chingono pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vanoti havasi kufara neutungamiri hwesangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.